mutevedzeri wemunyoro anoona nezvemutemo mupolitbro yezanu pf vapo mangwana vati makomiti ebato iri mumatunhu ese munyika akaita misangano nezuro akatora danho rekukoka musangano wecentral committee mangwana apo bato iri rinotarisirwa kusarudza mutungamiriri mutsva vamangwana vati pasi pedumbiro remutemo webato vanasachigaro webato iri vanobvumidzwa kukoka misangano yakaitika sanezuro pamwe nekukumbira munyoro anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato kuti vashedzere musangano wecentral committee vamangwana vati misangano iyi yakaitwa kutsigira danho rakatorwa nemauto svondo rino apo vakatora masimba kubva kuna vamugabe
vakaona danho raratorwa namasoja on behalf of the party saka vakaona kuti vanofanira kutsigira matanho atorwa namasoja nokuti masoja akanga achiekita on behalf of the party vakavaratidza kuchiikana nokudzingwa kwavo vakuita vanhu pati saka vavaitira action masoja ivo vakabva vaona kuti
vamangwana vati sezvo vanoona nezvekufambiswa kwebasa vaignatius chombo vakachengetedzwa nemauto mutevedzeri wavo vajulai moyo ndivo vakatambira chikumbiro chematunhu ese vakakoka musangano wecentral committee uyo uchaitwa mangwana na10 mangwanani vamangwana vati chimwe chezvisungo zvakabva kumatunhu ese ndechekuti vamugabe vasiye basa kubato rekuhurumende uye bato richasarudza mutungamiriri mutsva mangwana
mangwana ndechokutambira maresolutions akabva kumaprovinsi one of the key resolutions dzakabva kumaprovinsi ndedzokuti purezidendi wedu dai vasiya basa saka vakakumbira kuti central committee ndiyo inotuma purezidendi kuti vainotonga nyika central committee saka yakakumbirwa kuti ishandise simba rayo rokuti mutungamiriri wenyika dai asiya basa osiya basa rokutungamirira nyika osiya basa rokutungamirira pati tinotarisira kuti ichasarudza mutungamiriri mutsva waichazoenda nai kuconvensi
chimwe chisungo chakabuda ndechekuti vaimbo vemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa avo vakadzingwa basa nemubato navamugabe vadzorwe mubato chimwe chisungo ndechekuti nhengo dzese dzebato iri dzakadzingwa mubato iri kubva pacongress ya2014 vadzorwe mubato pamwe nekuti munyori wemadzimai mubato iri zvakare vari mukadzi wavamugabe amai grace mugabe vadzingwe mubato iri nhengo dzebato iri dzinotiwo dzinotenda mauto nekusunungura vanhu kubva kuutongi hweumbimbidoga hwavamugabe ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangudya.